Musangano uyu wakapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica une chinangwa chekutengeserana pakati peChina nenyika dzemuAfrica. Pakapera musangano uyu, China yakavimbisa kupa chikwereti nyika dzemuAfrica chemari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora. Imwe yemari iyi inonzi ichashandiswa nenyika dzemuAfrica kubhadhara zvikwereti zvadzo. Kubva muna 2000 kusvika muna 2017, China yapa nyika dzemuAfrica mari inoita mabhiriyoni zana nemakumi mana emadhora. Mari idzi dzinonzi dziri kushandiswa mukuvaka zvivakwa zvinokosha pamwe nekubatsira nyika idzi mukuvandudza upfumi hwadzo. Mudzidzi munyaya dzekudyidzana pasi rose vaostelos gift sisiva vati havaoni kuenda kumusangano kwakaitwa navamunangagwa kuchisimudzira nyika munyaya dzeupfumi, asi vatiwo izvi zvinopa mukana wekuti nyika ibudise pachena zvinangwa zvayo panyaya yekudyidzana neChina.
Hationi kuti forum iyoyo inogona kubetsera panyaya dzekudevelopa economy, asi nyika yeZimbabwe ine mukana yekuti ishandise that forum kuti iadvance atinoti maforeign policy objectives enyika. Iforum yekuti inogona kubetsera kuti nyika kana yakangwara kuti muzive kuti aiwa foreign policy yeChina yakamira so towards Zimbabwe, yedu yeZimbabwe yakamira so towards China, kuti tiutilize forum iyo especially panyaya dzemari dzinenge dzaiswa, nyaya dzemaloans, nyaya dzakasiyana-siyana dzekuti Zimbabwe neAfrica dzinogona kuzishandisa kuti tiwane inonzi economic development.
Vamunangagwa vakaenda kuChina nevanhu vakawanda vanosanganisira vaive makurukota muhurumende pasati paitwa sarudzo. Vamunangagwa vari kutarisirwa kudoma makurukota avo chero nguva. Hazvisati zvabuda pachena kuti Zimbabwe ichawana mari yakadii kubva kuChina pamari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora iri kupiwa Africa nehurumende yavaXi Jinping. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.